vamwe vanhu vange vakabata zvinyorwa zvenyunyuto zvakasiyana siyana vatanga kupopota vachibva vazoimba mushure mekunge amai Lilian Chigwedere vanove mutevedzeri wasachigaro weMPRC vatsanangura zvekusarudzwa kwakaitwa komisheni iyi uye kuzivisa mazita evanhu vari mukomisheni iyi vavange vainavo pamusangano uyu vanhu vaita mhirizhonga ava vange vachiti komisheni yakazara vanhu verudzi rumwe chete rwevechishona vachitiwo havana chivimbo nekuti inogona kugadzirisa nyaya yagara ichinetsa kwenguva refu yegukura hundi mumwe wevafundisi vakabatsira kuronga musangano uyu vaangliston slander vati vanonzwisisa kugunun'una kwevanhu sezvo nyaya yegukura hundi yave nenguva yakareba isina kugadziriswa
vanhu vane kodzero dzavo kuti vataure zvavari kunzwa ngatisakanganwe kuti vanhu vadambudzika for over 30 years vachirwadziwa mukati saka ikodzero iright yavo kuti vademonstrate asi tinovimba kuti after this vachagara pasi kuti musangano uenderere mberi so that pawanikwe nzira yekuenda mberi kuti tingagadzirisa sei dambudziko ironi
mutauriri webato rezapu vaipitule maposa avo vange varipowo pamusangano uyu vati kunyange hazvo vachinzwisisa kushushikana kwevanhu pamusoro penyaya yegukura hundi havawirirane nemhirizhonga yaitwa iyi
ese zapu tachifunga kuti pane maprocesses atisingafaniri kuti titidisrupt maprocesses akaita seiyo yekomishin kuti tizivane nekomishin voudziwa zvavanofanira kuudziwa nenzira yakanaka yavanonzwisisa ivo nokuti iprocess yatisingagoni kuavhoida kana tichida kugadzirisa nyaya yegukura hundi iprocess yatisingagoni kukanganisa kana tichiri kuda kugadzirisa nyaya iyi mademonstrations anoitika zvese zvinoitika madisruptions anoitika asi tichagumira futi ipapapa tichadzokera pakutaurirana saka zvava zvitori nani kuti tikasire kuti tigare pasi kutaurisani nyaya iyi tere nokukasira
vamwe vanhu vashoma vazokwanisa kupa zvichemo zvavo kuMPRC zvisinei nemhirizhonga yamboitika iyi mumwe mugari wemubulawayo amai Queen Maligwa vati havana chivimbo chekuti MPRC inogona kugadzirisa nyaya yekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana nekuti vanhu vari muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane maoko akasviba panyaya yegukura hundi
inini process iri kuitika iyi ndiri kuiona zvayo asi handifadzi handisi kuitrusta nekuti munhu ari kuitungamira ndiva Munangagwa ngavatsvage independent people especially vanhu vemachurches like the CCPJ ndivo vanhu vanogona because they were recording zvinhu zvaiitika vanotoziva zvakaitika and vanogona kumirira vanhu tinoda vanhu vari netrust my husband was almost killed vachiurayirwa kuita mundevere chete we were both soldiers this gukura hundi thing never spared kuti ari soldier kana uriani
mumwe mufundisi vagift mpofu vati zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe zvachose vachiti kusaita izvi kunogona kuramba kuchikonzera rurengo pakati pemarudzi izvo zvinogona kuzomutsa hondo munyika
nyaya iyi kana ikasasolviwa nenzira iyoyo yatiri kutaura nzira yeumwari nzira yamwari yekutya mwari ndokuudzai kuti chizukuru chechizukuru chichauya chozopateka of the same spirit of the same thing chigoramba chichingova nehasha futi ende solution haimbofe yakavako kana chinhu chisina kugadzirisa ichocho nenzira yokutya mwari
mumwe wemakomishina eNPRC amai Patience Chiradza vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekunzwa kubva kune veruzhinji kuti komisheni yavo yoshanda sei panyaya yekupodzwa kwemaronda nekuregererana vachiti zvido zvevanhu ndizvo zvavachatevedzera
pari zvino process yedu yanga iri yekunzwa zviri kudiwa saka tanzwa nemataurirwo azvaitwa tazvinzwa tichaitawo marecommendations nekuona kuti tochifamba sei kuenda mberi kuti basa riuda kuitwa munyika medu riitwe tine urongwa hwokunzwa mamwe maprovinces kugadziriswa kwezvinhu kuri mumaoko evanhu vari munzvimbo ivomo saka sekomisheni tinodisa kushanda zvakanyanya nevanhu vari munzvimbo imomo kana vari munombulawayo madiri avari kuda kuti zviitwe tinovaremekedza
musangano uyu usati watanga Reverend Ray Motsi vanove nhengo yesangano renational transitional justice working group varizve mumwe wevakabatsira kuronga musangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanoziva kusafara kwevamwe vanhu pamusoro pemamiriro eNPRC uye mashandiro ayo vati musangano wanhasi wange wakanangana nekuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvakadaro veNPRC vari kuita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika pamusoro pekupodzwa kwemaronda nekuregererana ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava